Gwaro rabuditswa neTransparency International pane maonero evanhu pamusoro peuori pasi rose. Inotaridza kuti nyika yeZimbabwe ine zvibodzwa zvishoma shoma makumi maviri nezvina kubva muzana, kureva kuti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuonekwa sedzine uori hwakanyanyisisa pasi rose. Inyika iri kuonekwa sekuti hapana matanho akakwana ari kutorwa kuedza kupedza uori.
Zviri muongororo yeTransparency International munobvumirana nazvo here vamavhinga?
Izvi hazvishamisi, nekuti tinoonawo kuti pamwedzi mishoma yapfuura mumapepanhau nemunhepfenyuro manga mine nyaya dzakawanda dzeuori hwepamusoro chaihwo, kunyanyanyanya pakutengwa pezvikwanisiro kurwisa denda recovid-19. Pakaita nyaya dzeuori dzakawandisa muZimbabwe, asi hapana vanhu vakasungwa vakaendeswa pamberi pematare edzimhosva vakavharirwa kumatorongo pamusoro peuori hwavaipomerwa, kusanganisira makurukota enyika.
Chii chinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe ionekwewo senyika inorwisa uori?
Kusvika nyika yeZimbabwe yava kukwanisa kubata nyaya hombe dzeuori, ichisunga vanhu vanenge vachikonzera uori ichivaendesa kumajeri, icharamba ichionekwa sekuti inyika isine hanya nekupedza uori. Zimbabwe yanyadzisa pakuti divira iri kuenzaniswa nenyika dzakaita sana Sudan, vana Somalia nana Equatorial Guinea, uyezve Zimbabwe iri kukundwa nedzimwe nyika dzakaitawo sana Angola, Malawi, Zambia, Mozambique. Dai Zimbabwe yaitawo kuti kuve nemasangano akazvimiririra anorwisa nyaya yehuori munyika achipedza huori.
Asi vamazhinga, hurumende inoti iri kurwisana nehuori zvakadzama.
Haisi pfungwa yakanaka kuti muhofisi yemukuru wenyika yevamunangagwa munge muri imo mune bandiko rinorwisa nyaya dzekupedza huori, nekuti zvinenge zvava kuita sekuti vari pedo nemutungamiri wenyika havabatwi nemujenya kana yasvika nguva yekurwisa uori.
Mungada kuona hurumende ichiita chii?
Panenge pachida kuti hofisi inorwisa uori inge yakamira iri yega, ichionekwa kuti zvechokwadi iri kuita basa nemazvo, kwete zvatanga tichiona muZimbabwe zvekuti vatori venhau vanga vachipfumura uroi neuori muZimbabwe vakaita savahopo wechingono, panze pekuchengetedzwa vanga vachisungwa ivo vachikandwa mutorongo pamusoro pekuti vafumura uori. Izvi hazvifaniri kuti zvinge zvichiitwa kana nyika ichida kupedza uori, nyanyei panguva yatiri iko zvino yekurwisa denda recovid-19, nekuti mari zhinji yenyika inotsakatika nekuburikidza neuori. Haioni kuti inofamba sei, vanhu vanoramba vachitambura iko zvino vanhu vanenge vasingakwanisi kuwana mishonga kana nhomba yekudzivirira COVID-19 pamusoro pekuti mari iri kuenda kuhuori ichitsakatika isingakwanisi kubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambura.
Zimbabwe ingatora gwara ripi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Nyika yeZimbabwe yaigona kudzidza zvakawanda kune vavakidzani dzimwe nyika dziri kuitawo zviri nani pakurwisa uori, senyika yeBotswana ine zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana. Botswana iri kuita chaizvo kurwisa uori munyika imomo. Nekudaro ndo imwe yenyika ingagona kubatsira kana kupanga mazano kuZimbabwe kuti vopedza nei dambudziko riri munyika reuori, uyezvewo kuti vanyanyise kuona kuti kumusoro kumahofisi makuru ndokunofanira kuti kutange kupera uori zvichizodzika kuzasi, nekuti vaduku vakaona kuti zvechokwadi munhu anenge aita nharadada aita zveuori anosungwa, vanotyawo vachiremekedza mutemo. Asi pari zvino makurukota ari kupomerwa uori tinoona vachifamba vasina anovasunga, kana kuti vakasungwa havapedzi kana zuva rimwe chete vari mutorongo. Ndo dambudziko guru ratinaro muZimbabwe.